muzimbabwe mune nzvimbo dzakawanda wanda dzazara vanhu vanochera goridhe vakazvimirira tichitarisa nzvimbo dzakafanana nekumaundaroeni nzvimbo dzakaita sekubhindura nzvimbo dzakafanana nekupungwe kwamurehwa kwazara vanhu vanenge vachichera goridhe vakazvimirira iri nzira yekuti vararame vararamise mhuri dzavo vanhu ava zvavanoita vanongosvika panzvimbo dzimwe nguva vanenge vane mvumo yekuchera goridhe panzvimbo idzi asi dzimwe nguva vanenge vasina vanogona kungochera goridhe panzvimbo dzaimbomainwa nevamwe kare kana kuti dzimwe nguva muminda dzevamwe vanenge vachirima muminda mavo saka chataona ndechekuti vanhu vakawanda vakuya kuzochera goridhe muzimbabwe inyaya yekuda kurarama ende chandakaona munzvimbo idzi ndechekuti zoni makuita activity yakawanda kudarikidza nevacheri ava vegoridhe unoona vanhu vanouya kuzotengesa munzvimbo idzi vamwe vanouya kuzoprofita vachiuya munzvimbo idzi saka pane zvakawanda zvaakuitika munzvimbo idzodzo
saka muri kuti imimi kuchera chera kwava kuita kwakudeedzawo mimwe mikana yezvimwe zvimabhizinesi zviri kuitwawo nevamwe vakasiyana siyana
sekudaro ndakaona vakawanda vanouya vachitengesa madhirinki vamwe vanouya vachitengesa chingwa saka kwakukonzera kuti pave nekuchinjana kwemari pakati pevanochera goridhe nevamwewo vanouya nezvigadzirwa zvavo
saka muri kuona chiri chinhu chiri kunakira vanhu here
tingati zvinhu zviri paviri zvakanakira vamwe pakuti zoni vakuwana mari but zvakashatirawo vamwe vanogara munharaunda idzodzo zvinoti chinoitika ndechekuti ava vanochera goridhe vanosiya makomba munharaunda dzavanochera
ko iwo mutemo wekuzimbabwe uri kuti kudii maererano nezviri kuitwa izvi zvekucherwacherwa pese pese nevanhu vanozokanganiswa magariro avo nekucherwacherwa
mutemo wezimbabwe wakasimba panyaya dzekukanganiswa kwenharaunda tinoona pane bazi rinonzi environmental management agency inova bazi rakamirira kuona kuti zoni pese pacherwa nemunhu panozogadziriswa kuti padzokere pazvaaiva pasati pacherwa asi tataona ndechekuti nyange zvazvo mitemo yemuzimbabwe yakasimba panyaya dzekucherwa cherwa idzi hapana kuteera pavanhu vanenge vachera vaivai kuti paonekwe kuti zoni vanhu vagadzirisa nharaunda mitemo yemuzimbabwe yakasimba asi hausi kushandiswa kuitira kuti nharaunda yedu inge yakanaka
ivo vari kuchera vanhuvo vari kungozviitirawo zvavari kuita vakachengetedzeka zvakadii basa ravari kuita here njodzi dzavari kusangana nadzo hadzina kuwanda here
njodzi vanosangana nadzo pazuva nepazuva nekuti vanhu ava kana vachichera havana vatinoti masafety helmets avanopfeka havana zvinhu zvakakwana zvinodiwa pakushandisa pakuchera mugodhi kuti vanhu vavo vaburise goridhe ivo pachezvavo vanenge vari upenyu hwavo huri panjodzi nekuti havana zvinodiwa zvakakwana
mauya kuno kuamerica tiri munguva yatanga tichiteverera mhirizhonga dzanga dzichiitika kwachiyadzwa kumarangi wekumasvondo iro svondo ratabva mareriri takaona kuchiitwa vachiratidzira vagari vemudonho vachirwisana nevakuru vemigodhi nehurumende nyaya imakaiteerera wei
kwachiyadzwa ndiko kukanyanya kuita nyaya dzekurwisana nenyaya dzemadiamond
so hurumende ine here chayakazoita chekuedza kubatsiridza vanhu vemunharaunda nekuchema kuchema kwavanga vachiita kweso
vanhu vekwachiyadzwa pari zvino vanhu vari kungochemana nhasi nekuti hapana chii chakanyatsobuda pachena chavaitirwa nehurumende ndiri kurangarira vazhinji vachichema kuti havakwanisi kutofamba munzvimbo yavo yavanogara nekuti vakanzi nzvimbo iyi iri panzvimbo dziri protected dzakachengetedzwa nehurumende dzekunzi haungofambi usina kukumbira mvumo yekufamba saka vanhu vane makore vachichema ende vachiri kungochema but kuti taona chinhu chikunyatsoitwa chaitwo kuti vabatsirikane hatina chatatitaona.